isusu seHarare Residents Trust tinonzwa kufushikana zvikuru kana kanzuru yedu yakambotadza kuwanisa vagari mvura madhamu akazara. Yozochitanga nao kuti tiri kuda kuita demand management nekuda kwekuti madhamu haachina mvura yakawanda. Zvazvinongoratidza ndezvekuti kunyangwe wakawana mabhiriyoni emadhora ekusimudzira nyaya yekuwanikwa kwemvura, hawana yatingati capacity kana kuti the will power yekuti vagari vanyatsowane mvura. Mvura iri kupombwa kubva kuMorton Jeffries, vanoti vanobuditsa 450 megaliters, 270 megaliters inorasika munjira isati yasvika kuvagari, ine ichidiwa nekukonektwa zviri kunze kwemutemo. Zvino kana zvadai zvichatorewa kuti pavanga vachimbopa vagari 45% yevagari vangangosvike 300,000 vari connected, zvakutozorewa kuti zvirwere zvatiri kurwisana nazvo zvakaita sana cholera nana typhoid, iyo yatotekeshera kunzvimbo yakaita sekuwadzana nebudiriro, pari zvino zvichatoramba zvichitekeshera.
Mune matanho amuchatora here zvichitevera iyo timetable yaburitswa iyi?
Isusu seHarare Residents Trust neResidents Council tichaedza kuti tirambe tichingosangana nemacouncelors kunzvimbo dzawari tichiedza kuda kuti tinzwisise. Asi urongwa hukuru huri kuitwa neHarare Residents Trust ndewe kusangana nevatungamiri vanotungamira madistrict, atingati madistrict officers, nevavanotungamira kunzvimbo dzeservice delivery kuti tinyatsowane rizere pamusoro pekuti tingabatsirane sei kuti mareports anounzwa nevagari akwanise kunge achigadziriswa, nekuti mvura zhinji iri kurasika